Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 8, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZI vaObert Masaraure vanosungwa zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Sangano renhau repadande mutande reZimLive rinoti mapurisa maviri muHarare arohwa zvakaipisisa mushure mekukonzera kutsikwa kwemumwe murume achifa nekombi kuHighland muHarare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyelo nhasi senzira yekutsigira nhengo dzaro 13 dziri muusungwa. Vamwe varimi mudunhu reMashonaland West vochema-chema nekutorerwa kwavanoti vari kuitwa chibage chavo neGMB. Indiwe mingwe emisoro enhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZI vaObert Masaraure vanonzi vasungwa zvakare nemapurisa manhero ano mushure mekunge vaenda kumapurisa uko vanga vashevedzwa. Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vazivisa kuti vaMasaraure vasungwa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kukanganisa kufambiswa kwemutemo uye vanga vachirumawo kwemapurisa paHarare Central Police Station panguva yataenda pamhepo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga abata vaMasiwa kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Boka ravadzidzisi riri pasi peAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakatyamadza nekushamisika zvikuru nhasi apo mutungamiri wavo vaObert Masaraure vasvikosungwa namapurisa paHarare Central Police apo vanga vaenda kunoripota bheu ravo ravanoripota nechishanu choga choga. Vasvikopomerwa dzimwe mhosva mbiri. Yokutanga yacho ndeyekuinsaita public violence, yechipiri yacho ndeyekudefeata course of justice. Saka ndopa patavasiya izvezvi.
Mutevedzeri wemunyori weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiva vari parunare vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reATUZI rinoti nhasi vadzidzisi vari kubatana kuita munamato weusiku hwese muHarare senzira yekusimbisana nekubata pamwe nemamwe masangano mukurwira kodzero dzavo dzavanoti dziri kutyorwa nehurumende kuburikidza nekusungwa pamwe nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiri hwesangano ravo. Izvi zvinotevera kusungwawo zvakare kwemunyori wesangano iri vaRobson Chere, avo vari mutirongo nenyaya yekunzi vakaponda vaRoy Isa, iyo iri kupomerwawo zvakare vaMasaraure avo vakabvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata vaMasaraure vasati vasungwa akaita navo hurukuro pamusoro penyaya iyi.
Varayiridzi nyika yese vari kunamata vachinamatira kuchengetwa kweunion yavo yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vachinamatira kusunungurwa kwemutungamiriri wavo vaRobson Chere. Apo panguva patiri kuona kuti state yava Emerson Mnangagwa yabata makano ichigwisana nekuda kuparadza AmalgamatedRural Teachers Union of Zimbabwe kushungurudza maleaders avo.
Urongwa uhwu hwava papi? Hunotanga nguvai? Huchiitirwa kupi?
Tiri kufara mateachers akawanda nyika yese vari kuungana kubva kuna 7 zvichienda mberi, 7 manheru zvichienda mberi vachinamata kuti dai atuzi akwanisa kurarama nekuti ndo yoga union yakumirira zvido zvevarairidzi state ikaikwanisa kuiparadza zvinoreva kuti kutambura kwevarairidzi kuchaitika nguva refu.
Vari kutarisirwa kuuya kumunamato uyu ndevapi?
Tiri kukokawo macitizens kuti atijoinewo pamunamato iyi. Mukaungana muri macitizen chiro vairi vatatu, Mwari anenge aripo muchitorana mapicture nemavhidhiyo muchiita munamato iwoyo wekuchengetedzwa kwaatuzi nekukumbira kusunungurwa kwavacheri, motumira tichizaiposta pasocial media zvinenge zvichitofamba. Mwari anotinzwa.
Imiwo tarisiro yenyu kuseri kwemunamato uyu ndeyei?
Chirongwa ichi tiri kutarisira kuti chichabatanidza vana veZimbabwe kuti vakwanise kurwisa udzvanyiriro hwaitwa navaEmmerson Mnangagwa, nekuti vemakore mashanu vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitora upfumi hwese hwenyika vachidya nemhuri yavo. Vaakutya kuti kwakuda kuita zvemaelections. Vanofunga kuti munhu wese imhandu nekuti vakagadza vanhu vese nenzara kwenguva refu. Tinotarisira kuti panopera minamato iyi tichange tabatana sevana veZimbabwe, taakurwira tachirwirangwe chekuti nyika ino haisiya Mnangagwa oga. Nyika ino haisii vanhu vekukwekwe kana vekunzvimbo ipi. Inyika yedunga munhu roga roga rakazvarwa muZimbabwe. Mumwe noumwe ane kodzero yekuti awane chipenga chimedu chake chinoita kuti ararame. Zvekuti vazhinji vanofane zvara vashoma vachidya zvine mafuta, tazviramba zvinofanira kuti zvipere. Minamato iyi patinoiisa kuna Mwari ichatibatsirawo kuti inspirewo semacitizens, tichitarisirawo kuti iye Mwari pachake achapindura.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, Albert Masaraure, vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vasati vasungwa nemapurisa vari muHarare. Sangano renhau dzepadande mutande reZim Live rinoti mapurisa maviri muHarare arwiswa nekukuwadzwa zvakaipisisa neveruzhinji achipomerwa mhosva yekukonzera kutsikwa kwemumwe murume nekombi mumugwagwa weHighland muHarare. Chiitiko ichi chinonzi chaitika mushure mekunge mapurisa aya akikiritsana nemutyairi wekombi ichifamba vachiedza kumusunga. Mune imwewo nyaya, mumwe mupurisa anonzi arohwa neveruzhinji mushure mekunge abvutira mutyairi motokari yake ndokuirovera mushure mekuedza kuityaira. Takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya mbiri idzi yaitika muHarare neyaitika kuBulawayo. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi rakurudzira vana veZimbabwe kuti vapfeke nhumbi dzeruvara rweyero senzira yekutsigira nayo nhengo dzebato iri 13 dziri muusungwa mushure mekusungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato iri muzvaremo Blessing Ali. Nhengo dzakasungwa dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro webato uye vari mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala pamwe nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sitole. Bato reCCC rinoti nhengo dzaro idzi dzakasungwa dzisina mhaka uye kusungwa kwadzo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. VaScala navaStole nezuro vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare reHigh Court, mutongi wedare achiti anotyira kuti vakapiwa mukana zvikuru VaScala vanonopara zvakare dzimwe mhosva. VaScala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe zvizhinji.
Coalition for Change, one of mapila zedu inyaya yesolidarity. Munoziva kuti tine 13 machampions edu angasungwa anobva kunyatsime, 11 vari kuapia kurotoro and 2 honorable Scala and honorable Godfrey Sitole, mamembers veparliament vakasungwa maererano nenyaya yekunyatsime. Saka nhasi tati etiratidze kuti tine kushushikana nekushurungurudzika kuri kuitwa machampions edu nehurumende yavamunangagwa. Hachisi chinhu chatinotarisira chokupinda muheroes celebration month manje manje. Hatitarisiri kuti Zimbabwe yaiva rusunukwe for more than 4 decades ichiwanika vanhu vachishungurudzwa nehurumende yavatema vachishungurudza nevatema. Tinotarisira kuti vanhu vawane kusunungurwa munyika yavo because kupesana kwemapato kunowanikwa nekuti inyaya yemapolitics anenge akasiyana. Saka mutambo wepolitics haupano kuinvolva nyaya yekuti vanhu voita lose a life on account of politics. Saka zuva ranhasi izuva ratiri kupfeka ilo kuratidza kuti aiwa despite machallenges atiri kusangana nawo tine tarisiro kudipisa price.
Asi zvakakosha zvakadii zvamuri kuita izvi? Zvine zvazvinobatsira here mukusungwa nekutongwa kuri kuitwa nhengo dzenyu?
Zvakakosha. Ndichakupai mevoice note yatumirwa navajobsikala vachitenda vabhugenesenchamita. Tinotenda nekumira nesu nekuti mutsabvu yedu kumira pamwe chete kwakakosha. Munhu wese anovictimizwa. Ukatarisa vanhu mabhedha vari kurohwa mutauni nemapurisa anenge achituma nezanupepa, vanhu vari kurohwa mari dzavo, mitengo iri kukwira, munhu wese, hurumende iri kubata vanhu chibharo. Saka vanhu vari kurazwa kuti vajobsikala wei hamusi nega, nekuti zvamuri kusangana nazvo makasungwa. Isusu takasungwawo nenhamo, takasungwawo nezvirwere, takasungwawo nekutambudzika. Munhu wese muzimbabwe ari kuchikurupi maximum prison. Ine ichikurupi iri kuchikurupi ikoko kumabhuku. Ine ichikurupi iri muhome dzevanhu. Ine ichikurupi iri mumakeche evanhu. Ine ichikurupi iri mumatare. Munhu wese uri kubatwa chibharo nehurumende. Munhu wese musungwa munyika. Vamwe vasungwa nenhamo, vamwe vasungwa nekutambudzika, vamwe vasungwa nezvirwere. Saka munhu wese is a prisoner of conscience.
Saka zvatambirwa sei zvekuti munge muchipfeka kana kuti nhengo dzenyu dzinge dzichipfeka yelo?
Zvatambira zvakanaka. Maona vakuru nemagweta vabhekechimuteta vanomirira makodzero dzavanhu vakapfeka yelo. Kuna ana Matebelele South taona ana Sambiri Techuma Manya wellknown vakapfeka yelo. Kuna ana Manicaland taona mameya nemembers of parliament.
Mutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Pasina masvondo maviri, sangano rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Unions Confederation kana kuti ITUC radoma kambani yekuChina yeAfrochina sekambani inotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Imwe kambani yekuChina yeDinson Iron and Steel Company inonzi iri kudzvinyirira vashandi kumanize kumvuma, uko iri kuvaka muzinda mukuru wekugadzira simbi munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vashandi vari mukuvaka reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union rinoti rave nenguva richirambidzwa nevakuru vakuru vekambani vekuChina kuti nhengo dzaro dzishanyire vashandi vekambani iyi, avo vanoti vari kupiwa mihoro iri pasi peyakatarwa, pamwe nekurambidzwa kuti vaumbe makomiti anovamirira pazvichemo zvavo. Munyori mukuru musangano iri vaNicholas Muchapo waMazarura vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiedza kundoona vashandi vanodarika mazana maviri kumanize asi vachirambidzwa kupinda panzvimbo iyi. VaMazarura vaudza Studio 7 kuti vashandi ava vari kuchema-chema nenyaya yekupiwa mihoro iri pasi peinobvumirwa nemutemo, nyaya yekushanda nguva ndefu, pamwe nekurambidzwa kuumba makomiti anovamirira nezvimwe.
Takaedza nepatirikwanisa kuti tikwanise kuaccessa kupinda mukati imomo. Tanzwa vashandi vachitifonera kuti iko vari kuitwa underpaid. Mari yari kutambiriswa $2 per day, which is violation yema wages in terms of collective bargaining agreement yedu yemuindustry medu 45-2013.
Vati vashandi ava vari kubhadharwa mari inoita masende kuamerica 11 paawa yoga yoga, asi ivo vachifanira kupiwa mari isiri pasi pedhora rekuamerica rine masendi 40 paawa. VaMazarura vaendera mberi vachiti chinosuwisa inyaya yekuti pese pane makambani ekuChina, masangano anomirira vashandi akaita seravo anorambidzwa kuona vashandi kana kuita misangano nemakambani aya kuti atevedze mitemo yevashandi vemuno.
Today a violation, a lot of violation iri kuvhaitwa nemachina. Ngatitaure nyaya yekuti izvo muindustry medu tinoti vanhu vanofanira kupiwa maoveros, tine vanhu vanofanira kusenza mahours anobvumirwa, vanhu vanofanira kupiwa atinotimba PPEs. But we know China achimboramba kuita resistance yekupa izvozvo. Uye zvekare nguva dzavanosenzisa vanhu vanoda kusenzisa vachiti yatinoti mugwazo kana task work. Saka isusu kuno Zimbabwe hatisenzi nematask work, hatisenzi nomugwazo. tinosenza nema hours.
Asi vachitaura pamusoro penyaya yekumanize, mumwe mukuru bazi rezvevashandi kugweru uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 kuti kusanzwisisana pakati pevakuru vekambani yeDinson Iron and Steel Company nesangano reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union kwakagadziriswa uye vanotarisira kuti mapoka maviri aya asangane nguva ipi zvayo kubva pari zvino. Pataenda pamhepo, kambani iyi yange isati yapindura mibvunzo yatavatumira. Kana kambani ichinge yave kushanda zvizere, inotarisirwa kupinza basa vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu. Dison Iron and Steel Company imwe yemakambani ari pasi pekambani huru yekuChina inonzi Tsingshan Holdings Group. Imwe kambani iri pasi peTsingshan Holdings Group yeAfroshin, iyo ine chigayo chekoromo kuChegutu, yakanzi neITUC ndiyo kambani iri pamusoro pakudzvinyira vashandi muZimbabwe. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo ITUC yakadoma AfroChin, vashandi vese vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vane zvichemo zvakafanana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevashandi vemabasa muzvinafundo Paul Mavhima. Asi muzvinafundo Mavhima vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende inotarisira kuti makambani ese anoya kuzoshanda muZimbabwe anoshanda achitevedza mitemo yevashandi nemimwe. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudze Studio 7 kuti vanoona sekuti hurumende haidi kutora matano nemakambani ekuChina anotyora kodzero dzevashandi, nekuti China iri kupa Zimbabwe zvikwereti zvekuita mabasa ebudiriro munyika.
Zvinokwanisa kuita kuti hurumende sezvo iri kuwana rubatsiro rwakawanda kubva kunyika yeChina, dzimwe nguva vanenge vachingotarisawo divi vanhu vachishungurudzwa. Asi pane imwewo nyaya inoitika yekuti zvinhu zvinosvika kumapepanhau, dzimwe nguva zvina kusvika mumaoko emapurisa. Kuri kuti taizotsvaka vanhu vanenge vakanoripota nyaya dzavo kuti vari kumbunyikidzwa nenzira iyi, zvimwe pada vanenge vasina vanhu vakadaro. Saka zvinei zvakakosha kuti vanenge vachimbunyikidzwa vaya vange vachinotaura nyaya dzavo kumapurisa, kana kuti vange vachingoendawo kumapurisa kuti vaedze kunoona.
Kunze kwemakambani anochera zvicherwa nekugadzira zvinhu zvakaita sesamende, makambani ekuChina ndiwo akapiwa mabasa ekuvandudza nhandare dzendege munyika dzakaita seHarare, Bulawayo neVictoria Falls, kuvaka paramende itsva, kuvandudza magwenya emagetsi kuKariba neHwange, pamwe nemabasa akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yeAngola inoti vaimbo yemutungamiri wenyika iyi vaJose Eduardo dos Santos vashaya vari mune imwe kiriniki muBarcelona kuSpain mushure mekurwara. VaDos Santos avakatungamira Angola kubva muna 1979 kusvika muna 2017, vakazvarwa muLuanda muna 1942 vakazove nhengwe yebato reMPLA muna 1961, gore rakatanga hondo yekurwira rusununguko kubva kuPortugal. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeCentral Committee yebato reMPLA muna 1974, vakazodomwa kuve gurukota mushure mekunge Angola yawana kuzvitonga muna 1975. VaDos Santos vakazove mutungamiri webato reMPLA uye wenyika muna 1979 mushure mekushaya kwevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaAgostino Neto. Angola yakazove nehondo yekumukirwa kwehurumende nechikwata cheUNITA chaitungamirwa navaJonas Savimbi. VaDos Santos vanozivikanwa nenyaya dzekuumba upfumi kuburikidza neuori hunonzi hwaigutsa mhuri yavo chete, izvo zvakaita kuti mwanasikana wavo amai Isabel dos Santos vave munhukadzi akapfumisisa muAfrica yose. Vaimbo yemutungamiri wehurumende yeJapan Shinzo Abe vapfurwa ndokufa nhasi apo vanga vachitaura pamusangano wekutsvagira bato ravo ritsigiro kumavirira eJapan. VaAbe avangava nemakore makumi matanhatu nemanomwe ekuberekwa vashaya vari mune chimwe chipatara munara umo vanga vachirapwa vari zvichitevera kupfurwa kwavaitwa nepfuti inenge yakagadzirwa kuumba. VaAbe vanga vachitaura vari panokwirirwa zvitima muguta renara kumabvazuva kweOsaka, apo vasvikirwa nekugotsi kwavo nemurume anga aine pfuti uyo avapfuura. Mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande anoratidza kuti vanga vachiona zvanga zvichiitika vamboedza kuvabatsira. Vaabe vakapinda muofisi muna 2006 vakatonga kwegore rimwe chete vachizodzoka zvakare muna 2012 vakatungamira kusvika muna 2020 vachizosiya chigaro nekuda kweutano hwavo. Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika muSouth Africa razivisa nhasi kuti kwapera gore vanhu mazana matatu nemakumi mashanu vaurayiwa mushure memhirizhonga yakaitika zvichitevera kusungwa kwevaive mutungamiri wenyika vaJacob Zuma. Vanhu makumi mashanu chete ndova vakawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi, apo vanofungidzirwa kuti ndo vakatungamira mhirizhonga iyi pamwe nevamwe zviuru vachakamirira kutongwa. Munamato wekurangarira vanhu vanomwe vakaurayiwa mushure mekunge murume aive akapakatira pfuti akapfuura vaive pamhemberero dzezuva rekuzvitongwa re4 July mudunhu reIllinois muAmerica wakaitwa nezuro muHighland Park. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda nesangano rinobatsira vanotora zvinodhaka remubatira pamwe Trust muzvare Savannah Madamombe vanoti vari kupinda musangano weBuilding for Future Conference uri kuitirwa kuKansas muAmerica kuti vazokurukura pamusoro pedambudziko rezvinodhaka. Musangano uyu watanga nhasi uye vakarongwa namufundisi Jacob Maforo vekereke yeUnited Methodist Church. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva muAmerica neCanada zvinosangana gore roga roga pamusangano uyu wakamboitirwa padande mutande gore rapera nekuda kwedenda reCOVID-19. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Madamombe nezvenyaya iyi.
Ini ndadezwa kuno nechirongwa chedu chemubatira pamwe chatiri kuita. Mubatira pamwe tinoita zvekubatsira vanhu vanenge vaine matambudziko muupenyu hwavo. Asi kubvira gore rapera hatina chimwe chatichakwanisa kubatsira zvekunze kwenyaya dzezvinodhaka zviri kunetsa kuZimbabwe. Vana vashupika, vanhu vakuru vashupika nezvinodhaka. Saka hakuna zvezvimwe zvatichakwanisa kuita. Mutango vanhu vese vari kungofona vari kuchema nevana vari kuita zvinodhaka. Saka ndauya kuno kuti tizotaura pamwe chete nevamwe ndichivaudza zviri kuitika kumba uye kuti maonero atiri kuzviita isusu zvii zvimwe varida kuziva kuti zvii zvingave zviri kunyanyonetsa. Pakuona kwedu zvimwe zvacho zvatakaona ndiyo nhau. Chimwe chezvimwe zvatakaona inhaurwa yedu isusu vabereki vakaenda diaspora tikasiya vana kuDzimba. Pakaita dambudziko rakanyanya, dambudziko rekuti vana vakasara vega. Nyangwe vakasara vaine vamwe vabereki vana sisi, vana mai, hazvina kufanana nekunge uripo uchichengeta mwana. Kwozoita rimwe dambudziko rekuti isu taive nemari dzakawanda nekuti mwana unenge wamusiya, mwoyo unorwadza, unomutumira zvese zvaangoda. Zvimwe zvakakazvo zvinokanganisika. Saka iyi nhau yandiri kungotaura takanangana nevedhiaspora, asi kune dzimwehungu nhaya dziri kunyanya kuti zvinetse munyaya dzemadhiragisidzi.
Mungati muri kufambira rubatsiro here kana kuti kungozeya kuti muzivisewo vamwe nezvedambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka nevana vechidiki?
Chikuru chandiri kuda ndechekuzeya nekuzivisana. Ndinodaira kuti vanhu vazhinji vangu vasiri kuziva kuti taane zvinodhaka zvakanyanya kudaro. Vanhu vakangokura vachingofunga kuti hamba je ya doro. Kana tichitaura doro rakumuya mazuva ano zvatosiyana, ukanzwa munhu achinzi arikunetsekana nedoro vhunduka, harisiri redoro rataiitwa nana baba vedu kuti vaiuya vakarova kapaindi kavo. Saka kuzeya ndochinhu chikuru. Tikagara pasi tikapanana mazano, tikabatana pamwe chete, tikaita mubatira pamwe, zvinoita kuti tibude nemazano akati kure. Kuzeya chaiko chaiko kuti ndizviture zvibve pamwoyo pangu, tiwanewo kuturira chaiko, ndokwandainga kuti
vanga vari muzvare Savannah Madamombe vesangano remubatira pamwe Trust vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuKansas muAmerica. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vari kuchema chema nekutorerwa kwavari kuitwa chibage chavo nevashandi vegrain marketing board. Vakabatana nemapurisa vachinzi vari kutengesa chibage kune vanotenga vakazvimirira kana kuti makoronyera zvisingabvumirwi pamutemo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sedzire kumanikidza varimi vose kuti vatengesere zvirimwa zvavakakohwa kuGMB, vashandi veGMB vakabatana nemapurisa eZimbabwe Republic Police vari kufamba vachitorera varimi zvirimwa zvavo zvakaita sechibage, beans nemapfunde vachizviendesa kumatura kwavo. GMB inoti iri kuita izvi senzira yekusimbisa mutemo unorambidza kutengeserwa kwezvirimwa izvi kuvatengi vakazvimirira asi kuti murimi aendese kuGMB. VeGMB vanoti vakatorera munhu chirimwa chake vanobva vamupa gwaro rinoratidza uwandu nemutengo wechibage kana binzi zvavanenge vamutorera, vopiwa zita nenhamba dzekubhanga rake kunofanirwa kuzoiswa mari yezvirimwa zvinenge zvatorwa izvi. Studio 7 yakaenda kuLions Den, imwe yenzvimbo dzinosanganisira mangura nemakonde dziri kutorerwa varimi zvirimwa zvavo neGMB. VaChristopher Musona, mumwe murimi atorerwa chibage chinosvika matani gumi neGMB. VaMusona vatadza kutaura nevatori venhau patorwa chibage chavo, asi ambuya vavo amai mari chachifamba vanoti vabayiwa panyamanete nekutorerwa chibage chose.
Ndatowana chibage chimwe chatakurwa kudaro, ndobvandazowana vodzoka pakati bade kumusiyira chimwe chishomo kwandisewo kudii atsvage mari yekuti agone kundotirapisa ari kundirwadza, saka tichaenda kuchipatara kwacho nei.
Amai chifamba vachema vachiti hurumende iri kuitira varimi utsinye.
Saka ndiudzeiwo kuti hurumende yacho kana ichitiomesera kusvika pakadai torarama sei nyangwe mangamurima. Iyo hurumende yacho ichiri hurumende chaiyo chaiyo here yatairarama nayo kubva kwadada hwedu, kana kuti yava hurumende yekuti uraya kuti uraya kana uchitora zvinhu zvese ndichisara ndiri pabani ndinorwadziwa. Ngadzirisai hunhu tigarisike zvakanaka, ngadzirisai hunhu hwenyu tigare zvakanaka munyika.
Mumwe murimi vatinacho Basopo vanoti kuita kweGMB uku hakuna kunaka. VaBasopo vapika kuti havasi kuzoendesa chibage chavo kuGMB nemari shoma yavari kutenga nayo. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai maiwepgt, vanoti kunyange mutemo uripo panofanirwa kuita kuwirana pakati pevarimi, GMB nehurumende, kuti vaone kuti sei varimi vari kuremerwa nekutengesa chibage kuGMB.
Hongu mutemo wekuti varimi vanofanira kuendesa chibage kuGMB wakataurwa nehurumende. Chinhu chakanaka kuti GMB varimi nehurumende vataurirane zviri kunetsa varimi kuti vakoniwe kutengesera GMB chibage. Hongu tinogona kuti tinombunyikidza varimi kuti GMB itore chibage, asi pakasaita kuti mubhadharo uve unoita kuti murimi akwanise kubhadhara chikwereti achisarawo neimwe mari pamusha, ticharamba tiine dambudziko rokutengesera makoronyera.
Amai jiti vanotiwo vari kutora chibage nezvimwe zvirimwa vari kungokumba chibage chevamwe varimi vakayamurwa kurima nemamwe makambani. Izvo zvichaita kuti varimi vatadze kudzosera zvikwereti vozotorerwa midziyo yavo.
Hurumende ngaiongorore nokubatsira varimi vomuno pane kubatsira vanounza chibage kubva kunze kwenyika. Varimi vomuno vopuwa mari shoma. Iko zvino kudhura kwava kuita kurima kuchaita kuti zvikwereti zvive zvinozonetsa kubhadhara, varimi vachizotorerwa midziyo.
Mutauriri weGMB vaNixon Nyemba vanoti havasi kutorera varimi asi makorokoza ari kutenga chibage kuvarimi nemutengo uri pamusoro. VaNyemba vanoti mutemo unovabvumira kutora chibage chose kubva kune munhu anenge atenga chibage kuvarimi. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti varimi vakawanda havasi kuendesa chibage chavo kuGMB uko chiri kutengwa nemadhora zviuru makumi manomwe nezvishanu kana kuti $75,000 emari yemunyika nemadhora makumi mapfumbamwe emari yekuAmerica kana kuti US $90 patani imwe chete. Vanotenga vakazvimirira vari kubhadhara varimi madhora mazana maviri kusvika pamazana matatu emari yekuAmerica patani, ivo vozotengesera makambani makuru anogaisa hupfu hwekuzohodhesera vemuzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Musakaganwa Live Talk apo tiri kutarisa nezvekudomwa kwemamwe makomishina ezeke anonzi akarerekera kubato rezano PF. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina nditungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNtulikazi 2022 ngontungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kula mapolisa amavili abikwa echayweka kubi ngabantu eHarare namuhla alaliswa esibhedlela ngemva kokugxobisa omunye umuntu ngekhombi wafa. Umkhokheli wenhlanganiso yabavalisi bemaphandleni iA2s umnumzana Obert Masaraure ubotshiwe njalo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu lerumba ele King Garia and the Great Challengers. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kula mapolisa amabili abikwa elaliswe esibhedlela eHarare ngemva kokutshaywa kakubi ngabantu makhaza namuhla bewethesa icala lokubangela ukufa kowesilisa ogcotshwe yikhombi. Inkundla yeZim Life ibika ukuba lokhu kwenzakalele kuHighland Road lapho amapolisa azame khona ukumisa enye ikhombi ngenkani yasigcoba umnumzana Trimo Chinyamakovu wahle wafa. Imifanekiso ethulwe yiZim Life itshengisa elinye lamapolisa lawa lisopha igazi njalo mabili elaliswe duzane lomuntu othe daca phansi okungaba yiso isidumbu sikamnumzana Trimom. Kobulawayo lakho kube lesehlakalo esifanayo lapho intatheli zindaba yeStudio 7 ebika khona ukuba abantu bachayeka kubi ipolisa elithethe enye ikhombi ngenkani layichayelela ebhasini lizama ukuya layo enkambeni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni. Umkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iA2s umnumzana Obert Masaraure ubotshiwe njalo namuhla ngemva kokukhululwa phezu kwecala elehlukileyo kunsukwana ezedluleyo. UMasaraure yena obotshwe ngenyanga edluleyo esetheswa icala lokubulala wazokhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ubotshiwe njalo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuzama ukuvimba ingalo yomthetho. Sikhuluma nje uvalelwe eHarare Central Police Station. Ukubotshwa kukaMasaraure kuza ngemva kokubotshwa njalo kukanobhala jikelele we-A2s umnumzana Robson Chere laye oyetheswa icala lokubulala elibhekane loMasaraure. Amalunga edale lephalamende asevumelene ukuba iminyaka yokuzalwa abantwana okumele babelayo ukuze betheswe icala kumele iqhubeke ikuchumilambili 12 years. Lokho kumunyetwe ngumthetho osalolongwa owe-Child Justice Bill. Kodwa bakhona abangavumelanila lelinyathelo. Kubika uMavis Gama.
Ele Zimbabwe liphakathi kokulolonga umthetho omutsha omayelana lelungelo labantwana osufundwe kabili kungela ophikisayo edalele parliamente. Umnumzana Nkatazo Ngwenya isakhamuzi saseHarare ngomunye wabavumelana lalokho okuchiwo ngabedalele parliamente okweminyaka elichumi lambili.
Ngabantu laba vele babe sebekhulile, umuntu uyabe seresponsible ke 12 years ngoba ungananzelela futhi even at less than that uyabe seyazi into ayenzayo. It's not like u-acta njengomntwana, so hayi i-right 12 years.
Kwasekelwa ngumnumzana Richard Piri wakobulawayo, yena othi akasiboni isizathu sokuthi iguqulwe leyo minyaka.
Because at present rate ungakhangela abantwana bakhona, at 4 years time umuntu abe sekwazi i-computer, everything, knows everything. Yes, is young according to the age, but mind-wise sebekhulile abantu laba because they know more than us sometimes.
Kwagcizelelwa ngunkosikazi Lindiwe Mdlongwa.
Kuzimbonani mntana le 12 years uyabe senza akwenzayo engazimiselanga kungaso senqumo sakhe.
Kodwa umnumzana Yohane Maseko uthi akavumelani lalokho esithi ngoba ngaleso sikhathi umntwana esele minyaka elichumi nambili uyabe engakavuthwa engqondweni.
Ye ngabe wonile but ingqondo zakhe zebe zisezimfitshane, so angazi ukuthi ngenziwa njani ngoba sibili le yiminyaka yokuthi umntwana laye ingqondo zisesemfitshane njengokutsho phambilini. I-12 years iqiniso zomntwana mncane.
Umkhokeli wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kwabantu ngendaba zesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mukhambi uthi akusizi lutho ukuthi kukhulunywe ngalo mthetho uZulu evele engazi lutho ngawo njalo engawuzwisisi.
Okokuqala, we must be able to say abantu bethu bayakuzwisisa, bayakwazi ukuthi kuyini lokho eliyabe lithe lakuvumelana mhlawumbe ephalamende lasema international standards.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana eyeZimbabwe National Council for Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi kuqondile okwenziwa lidale lephalamende.
Remember, we are coming from a law which said a child committed a crime at 7. And we were wondering, really, at 7, will you bring a child to court?
Libo kumbula ukuthi umthetho ubusithi umntwana oleminyaka eyisikhombisa ulakho ukulidala icala.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uqakathekile lomthetho.
The tabling of the Child Justice Bill in Parliament is being accelerated.
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bazithola besesimeni esibi kakhulu kulandela umbiko ukuthi omunye wabo uLaf Mosi Thole nguye obulale umntwana obedingwa kulelo liswe. Umqondisi Dube uyalandisa.
OweZimbabwe uLaf Mosi Thole oleminyaka yamachumi amathathu lasikhombisa uyethezwa umlando wokubulala ingane uDlotso Karema obeleminyaka eyisikhombisa. Amapholisa kwele Botswana akhiphe umbiko ngolwesine esithi usithole umiswe emthethwandaba edolobheni lelobatse lamuhla. Amapholisa athi usithole uvumile ukuthi nguye wathumba ingane ngaphambi kokuba ayibulale. Kule mbiko ethi ingane ibulewe kuyindlela yokusebenzisa izitho zakhe, usithole ubikwa ethengise izitho lezi ngemali engamabhula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, i-200,000 bhula. Isehlakalo lesi sifaka igama labeZimbabwe edakeni kungensuku ngemva kokuba uMongameli Mkhwetsi Masisi ethe indlala iyoedala ukuthi abeZimbabwe bedala amacala emazweni angomakhelwane. AbeZimbabwe abahlala eBotswana abafana lonkosikazi Bonang Mdlongwa bathi ongabe kwenziwe ngusithole kuyinto embi engcolisa ibizo labantu bekhaya.
Ungcolisa ibizo labantu beZimbabwe kakhulu. AmaZimbabwe enza sazophila nzima kuleli lizwe. Sizophila nzima kakhulu. ngenxa yakhona lokho kwenzakalayo phezulu kwamanye amacala abelokhe khona ukuthi amaZimbabwe enza ukuthi amaZimbabwe enza atshontshe amaZimbabwe enza ukuthi
umnumzana Mandla Moyo ohlala eGaborone laye usele bambwa ngaphansi phezulu kwesehlakalo lesi kodwa uthi icala licala alikhethi mhlobo.
Hey ya icala licala bakithi ibuhlungu lendaba kodwa icala ukubulala umuntu loba ukuntshontsha loba irobbery or what knows no borders no boundaries kumbe ungumtswana ungumsouth africa ungumzimbabwe umthetho kawuthathe umkhondo wabo yiyo ibottom line kodwa ebantwini ngokuhlala nje sikhuluma lapha ezitridini lapha lalapha akusoze siyekele ukukhuluma ukuthi ngoba ungumzimbabwe akusoze kuyekele ukugcona ukuthi ukwekele ukungcoliswa ibizo lamazimbabwe njalo iqiniso likhona futhi khona phombijana ngoba lambi lamazimbabwe alambi nga umuntu eproniswe i 200,000 ebona ukuthatha umphefumu lo womuntu kuyinto elula ukuthi utempilweni yakhe enqemvele kakaze ibambe nje 10,000 ihlangene
umthetho andaba uthi sithole umela qhubeki evalelwe stokisini kuyindlela yokuvikela impilo yakhe ngoba kulokhe kulokuthukuthela umphakathi phezu kwesahlakalo lesi usezaphenduka emthethweni andaba njalo ngolwesibili icala lokubulala umuntu kwele Botswana lithwala isigwebo sokulengiswa isehlakalo lesi sifika ngesikhathi abezimbabwe bezithola bebhekwe ngamehlo abukhali emazweni angomakhelwane ikakhulu kwele South Africa inzondo yabo kuza iyayikhula besethiswa umlando wokudala amacala kanye lokuthatha imisebenzi yezizalwane ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSaron kwele Botswana.
Onke waba ngumongameli wele Angola umnumzana Jose Eduardo dos Santos owabusa ngochuku kweminyaka engamashumi phose amane 38 kaseko. Uhulumende we Angola uthi uDos Santos ubhubhele edolobheni leBarcelona kwele Spain namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Kunjalo nje ividiyo yokubulawa kwake waba inhloko kahulumende wakwele Japan owabusa okwesikhathi eside uShinzo Abe ibikwa isabalaliswe enkundleni zokuxhumana ezesocial media ngemva kokudutshulwa kwakhe ephakathi kokwethula umbiko wokukhankasela ukhetho. U-Abe ubekhankasa edolobheni leNara lamhlanje ekuseni lapho okuthutshe khona omunye owesilisa onakanelwa ukuba ule minyaka engamashumi amane wamdubula kabili entanyeni wahle wafa. Umsolwa uhle wabotshwa. U-Abe ubesele minyaka yokuzalwa phose engamashumi ayisikhombisa 67 years. Ulife Talk lamhlanje sikhangela udaba lokufungiswa kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission osokuphehle inkulumo abanye besithi abangene kulezi sikhundla bangaba besekela ibandla lezanu PF. Okwamanje sizwe imbono eveza imbono kahulumende weMelika.
Ekupheleni kwenyanga kamabasa ilizwe leNorth Korea ladubula ama-ballistic missiles amathathu okwamashumi amabili lantathu kuwonalo umnyaka kuphela ngendlela yokudingisisa ukuthi ngempela asebenza. Leli ngelinye inyathelo elizweni le-Democratic People's Republic of Korea, kumbe DPRK, elokulolonga izikhali zombhubhiso lenhlelo zama-ballistic missiles okuphikisana lezinqumo zogatsha lwezomvikela kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Security Council. Ukutsho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken embikweni olotshiweyo, ukuqhubeka kwe-DPRK idinga izikhali zombhubhiso lama-ballistic missiles kulakho ukuphazamisa ukuthula lokuvikeleka emhlabeni. Ngalokho, mhlaka-27 kumabasa, ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali lwethese izijeziso emuntwini oyedwa kwenkampani ethengisayo lamabhanga amabili eRussia ancedisa ele-DPRK ukuthi lenelise ukuqhubeka lithuthukisa inhlelo zalo zezikhali. Umnumzana Jong Yong Nam wetheswa lezo izijeziso ngele Melika ngo-2010 langumanyano we-United Nations ngo-2013 umela inkampani ye-DPRK e-Second Academy of Natural Science ukumbe SANS e-Minsk e-Belarus. I-SANS ibona ngokuqhuba inhlelo zophenyo lokuthuthukisa izikhali ze-DPRK. Ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali lwathatha inyathelo elifanayo kunkampani ye-Air Korea Trading Corporation, Bank Sputnik, le-Far Eastern Bank. LeMelika lasebenzisa inkampani ye-Korea Trading Corporation ukwethesa lezi zijeziso kugatsha olubona ngendizamtshina zokulwa olwe-rocket industry ku-DPRK, yona eyadinga ukubuthelela impahla ezisebenza ngamagetsi lezisetshenziswa kabili. Inkampani ye-Bank Sputnik yancedisa umanyano we-United Nations lelizwe leMelika ukwethesa izijeziso i-Foreign Trade Bank ye-DPRK ngokuphathisa ukuthi kubhadalwe kuyo indleko zokusebenzisa incingo zeRussia. Iphatha ingwalo zenye inkampani etheswa izijeziso ngeleMelika ezibiza ngokuthi i-Foreign Trade Bank, yona iyi-Korea Angam Corporation. Ngayifa Eastern Bank ilethele inhlelo zokulondoloza imali yenkampani yetheswa izijeziso ye-DPRK. I-Air Korea lezinye inhlanganiso zikahulumende we-DPRK incedisa eleMelika. Izijeziso lezi zimisa ukusebenza kwempahla inkampani lezi labantu abangabe belazwa endaweni ezilobudlelwano leMelika, njalo zinqabela izizalwane zeMelika ukuthi ziqhube amabhizimusi labo. Ugatsha lwezempilakahle kuhulumende weMelika luqophe abasekeli benhlelo zezikhali ze-DPRK kanye lenhlanganiso zakwamanye amazwe eziphathise ngemali uhulumende we-DPRK bekwazi abakwenzayo, kutsho umabhalane wegatsha le-Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. LeMelika lizaqhubeka lisungula njalo linanzelela ukuthi izijeziso ezikhona ziyasebenza, ngapho ikhuthaza i-DPRK ukuthi ibuyele endleleni yombuso okhululekileyo, yekele ukuthuthukisa inhlelo zezikhali zombhubhiso lama-ballistic missile.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Kwezemidlalo lamhlanje, amaqembu amakhulu omdlalo wenguqu esigabeni se-Kasilaga Premier Soccer League afana le-Capes United, i-Dynamos kanye le-Highlanders akhanya ebhekane lemidlalo enzima kulimpela sonto. Iqembu elikhokhelayo kungalane yemiklomelo i-FC Platinum elizadibana le-Bulawayo Chiefs. I-Chicken Inn yona ikhanya ilomdlalo olula le-Tenax. Kodwa i-Dynamos izamele ibophe ziqine ngoba izadibana leqembu elidlala kuhle lonyaka ele-Cranbourne Bullets. I-Capes United yona izadlala le-Black Rhinos. I-Highlanders izadibana le-Manica Diamonds yona iyona ephezu kwayo kungalane yemiklomelo ku-Premier Soccer League.
It was a Friday, my darling. Wasa Friday umsebenzi ubhokile. Wasa wasa Friday my sweetie. Wasa Friday ilamba lingomile wena.
Sesifikile isikhathi sokukhulula amabhaji kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu le King Karia and the Great Challengers lona elihlabela irumba liphete ama singles alo amacha. Elisacathulayo mpela nanku alikavi ngitsho ledlalade nangu umholi walo umlungisi Ncube echasisa
ngokuzalwa ngizalwa endaweni yasetshulutshu esigabeni segaria emculweni asikudala sikhona sibe le single track ka-2021 eyathi amanxeba ngoJuni kwaba i-single track ethi yaqala sazolandela ngama-track angu-2 aphume ngo-December ka-2021 kwi-last year kadethi igxiba lami.
Umlungisi uthi lanxa besakhasa bakhangelele ukwethula idlalade maduze nje. Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina sitholakala laphana ku Facebook sine page elithi King Karia and the Challengers. Uyasithola laphana okanye uyangithola kulezi nombolo 0695911800. Uyangithola kulezo nombolo 0695911800. Inamba zami lezo la ongangithola khona mamhlawumbe ma uyabe ufisa ukuxhumana nami or uthola i-CD uyangithola kulezo namba. Okwamanje ngisezweni le-South Africa yikho lapho engiphila ngikhona engenza zonke into zami zomculo ngikhona.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi.
Sicela i-support, asilutho ngaphandle kwenu. Sicela i-support noma ngabe yiluphi uhlobo lwe-support kodwa oluphakamisa umculo wakithi esikhalangeni. Besicela bakithi i-support enkulu kakhulu nama-sponsors noma ngabe likuphi kwendawo, besicela ama-sponsors ukuze nathi siphakamise umculo wakithi ngoba kunengi lapho esishota khona, esisilela khona, esidinga lina njengabantu bakithi abalaleli bomculo wethu ukuthi lisukume lisisize ukuze nathi umculo wethu ufinyelele kwezinye indawo.
Kutoka kwa abantwana maye kuzima uphila kuleda
King Gorilla and the Great Challengers behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani isiliphe esingathi update eye lead story yethu udaba esilethu lelona ekuqala udaba lokufa kwesilisa ngenxa yamapolisa eHarare azame ukumisa ikhombi elamhlanje leyo khombi yasigcoba umuntu wafa athaywe kakubi lawo mapolisa alaliswa esibhedlela ngokubika kwezim live iupdate esiyitholayo ngeyokuthi isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi usekufakazile ukuthi hayi mpela kulo isilisa ofileyo ngemva kwesehlakalo esinjalo kodwa kakhulumi ngokuchaywa kwabo kodwa uthi lawo mapolisa azame ukumisa leyo khombi ngaphandle komthetho ngakho uthi azajeziswa kabuhlungu iyo ke i-update esingalipha yona nge-lead story yethu siziphethe ngebezihamba phambili kulamapolisa amabili achaywe kakubi ngemva kokubangela ukugxotshwa lokufa kwesilisa ikhombi eHarare namuhla kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.